Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 22 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira kuti paitwe nhaurirano nevamapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira kuitira kuti upfumi hwenyika husarambe huchiwira pasi. Asi MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti nhaurirano dzakanaka chose, asi vanoda kuti vose vakasungwa mhirizhonga vatange vabviswa muusungwa uye kuti hurumende iripe vakaurayiwa mhirizhonga iyi. Vakawanda votambira nemufaro kuiswa kwaitwa mabhazi mumigwagwa vachiti vave kubvisa mari shoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Murongi wekufambiswa kwemabasa muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uye vari mumiriri wemukomba mudare reparamende vaAmos Chibaya vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuita mhirizhonga uye kukurudzira vanhu kuti varatidzire. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare raMagistrate Mugweru, amai Charity Maposa, varasa chikumbiro chavaChibaya chekuti vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vagotongwa vachibva kumba. Amai Maposa vati hapana zvange zvasanduka panyaya yavo kubvira musi wechina, apo vakarambirwa chikumbiro chimwe chete pavakatanga kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo wesection 187 vachinzi vakaita mhirizhonga uye vakakurudzira vamwe vanhu kuita zvemhirizhonga. Vachibaya vakasungwa nemusi wechitatu uye nyaya yavo iyi ndeimwe yenyaya dzine chitsama dzine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika pashutdown svondo rapera dzakanzi dzichatongwa nechimbi chimbi. Nyaya yavaChibaya yakatanga kutongwa nemusi wechishanu vachiramba mhosva yavari kupomerwa yekuti vakaita musangano pamba pavo nedzimwe nhengo 15 dzevechidiki dzebato reMDC vachidzikurudzira kuti dziite mhirizhonga. Asi mutongi wedare akaramba kuti vaChibaya vabvise mari yechibatiso achipa zvikonzero zvine chitsama kusanganisira kuti mhosva yavakatarisana nayo yakakura zvikuru uye vaizogona kukanganisa vafakazi. Kutanga kutongwa kwenyaya iyi kwakambotsviriridza gwetara vaChibaya vaReginald Chidawanyika vachipikisa nyaya yemuchuchisi yekuti vaive nevafakazi vaviri avo vasina kukwanisa kuuya kudare vachinzi vaive vasisawanikwe kwavaive. Muchuchisi aive akumbira dare kuti apiwe kusvika nezuro kuti vafakazi havagounzwa kudare, asi nezuro wacho havana kukwanisa kuuya zvekare nechikonzero chimwe chete chekuti vaive vasiri kuwanikwa. Nezuro muchuchisi akaita zvechimwe chikumbiro chekuti nyaya iyi iendeswe mberi kusvika musi wa28 ndira svondo rinouya. VaChidawanyika vakazoitawo chikumbiro chekuti sezvo muchuchisi ainge asina kukwanisa kuunza vafakazi vake panguva yaive yakatarisirwa, vaChibaya vaifanirwa kubvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso. Vakatiwo kuti vaChibaya varambe vari muusungwa kwakamirirwa vafakazi vanogona kuve vasiri vechokwadi kutyora kodzero dzavo. Asi muchuchisi akaudza dare kuti kuchitariswa mafambisirwo akanaka ekutongwa kwemhosva uye udzamu hwemhosva yavakatarisana nayo hazvinganzi vaChibaya vari kutyorerwa kodzero dzavo nekuramba vari muusungwa, achiti vange vasati vagara muchitokisi kwenguva inganzi yakareba. Mutongi ati anobvumirana nemaonero aya akati vachibaya vanogona kukwira kudare rehigh court kunoita chikumbiro chekubvisa mari yechibatiso. Zvichakadaro, mumiriri wechiundura mudare reparamende varivo sachigaro weboka revechidiki veMDC mudunhu reMidland South vaLivingston Chimina nezuro vakarambirwawo chikumbiro chavo chekuti vabvise mari yechibatiso nemutongi wedare amai Patekile Musipa. Kutongwa kwa vachimina avo vari kupomerwa mhosva yakafanana neya vachibaya kuchaenderera mberi nemusi wechipiri svondo rinouya uye gweta ravo vaBrian Dube vati vari kukwirawo kudare rehigh court. Sachigaro weMDC Muzvare Tavita Kumalo vanoti bato ravo rine nhengo dzeparamende nhanhatu dziri muusungwa uye vamwe vari kutsvagwa nemapurisa. Vatiwo pane vatsigiri vebato ravo vanopfuura mazana mashanu vakasungwa munyika mose mushure mekuratidzira kwakaitika svondo rapera zvichitevera kurudziro yakaitwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Mutauriri wemapurisa munyika mose amai Charity Charamba vanoti vanhu vanodarika mazana manomwe kusanganisira Pastor Ivan Mawarire vakanga vasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva ine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika kwemazuva matatu. Vamwe vasungwa kusvika pari zvino vanosanganisira mumiriri wembizo muparamende vaSettlement Chikwinya pamwe nemumiriri weRedcliffe vaLloyd Mukapiko. Vose ava vari mutirongo. Hurumende inoti kuratidzira pamwe nemhirizhonga yakaitika zvakakonzerwa neMDC kunyange hazvo ZCTU yakabuda pachena kuti ndiyo yakadaidzira kuratidzira kwemazuva matatu uku. Asi MDC inoti haine nekuratidzira uku ichitiwo zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti yapererwa nemazano. Gweta riri kumirira vamawarire amai Beatrice Mtetwa vakaudza vatori venhau muHarare kuti zviri pachena kuti munhu wese akasungwa mumhirizhonga yakaitika svondo rapera ari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, izvo vakati zvinhu zvinoshamisa pakatariswa nyaya dzemitemo nekodzero dzevasungwa. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vanhu vakawanda muguta reHarare vanoti vari kufara zvikuru nemabhazi eZupco akaiswa mugwagwa nehurumende vachiti izvi zvaita kuti vemakombi vaderedzewo mari dzavanobhadharisa veruzhinji. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mugari wemuchitungwisa vaFilimon Jambaya avo vanoshandira muguta reHarare vati mabhazi akaiswa nehurumende ari kuita $50 parwendo inova mari iri nani zvikuru pane yavanga vachibhadhara kune vemakombi.
Taikwira $4 from Chitungwiza to town. Iko zvino takwira $50 zviri reasonable.
Vajamba yavatiwo kunyange hazvo kupinda kwemabhazi aya mumugwagwa kwarerutsa mari yavanobvisa pazuva kuenda kubasa. Vati kuvepo kwemasoja nemapurisa akapakatira zvombo mumabhazi aya kunovhundutsira vafambi.
Dhoo avo mabhazi akaiswa pamugwagwa nehurumende anenge kuchisidzira kainawo. Ndozvimwe zvinhu zvekuti hatisakwire mabhazi aya pakuti anofamba ane musoja anenge akabata pfuti. Saka zvinhu zvakangodaro zvinhu zvinongoisa kakuvhundutsira mukati matiri.
Hurumende yakati mabhazi aya achafamba akachengetedzwa kuitira kuti asavhiringwe nevaratidziri vanga vachitsutsumwa nekukwira kwemafuta edzimotikari. Mugari wekuWaterfalls amai Sofia Shiri vatiwo mabhazi aya auya panguva yakanaka sezvo vanga vachiomerwa nemari dzemakombi. Amai Shiri vakurudzira hurumende kuti ise mabhazi akawanda mumigwagwa.
Kuuya kwemabhazi kwakanaka uye kwaratidza kuti hurumende ine chishuvo chokugadzirisa matambudziko atanga tichisangana navo sevafambi, sezvo vanhu vemakombi vanga vachingokwidza mitengo yavo pavadira. Kukanaya isu vagari vekuWaterfalls vaitonzwa zvinzi $2 kana $3 zvichingoenderana nekuti windi musi wo yaamuka ari kudivi ripi repamubhedha. Asi dambudziko riripo nderekuti sekwedu kwatinogara uku kungori nemabhazi mashoma, ndingati ndaona mabhazi maviri chete.
Mumwe mugari wekuBloomingdale kusina mabhazi ari kufamba vaStanford Nyatsanza vachema-chema kuhurumende kuti dai aisa mabhazi aya kunzvimbo dzese dzinogara vanhu.
Chirongwa chakanaka chaizvo, asi inini semugari wekuBloomingdale kuAshton Park handisiri kufara nekuti mabhazi iwawo hatisi kumaonawo. Dai auyawo ikoko zvokutanenge achifamba muna Harare Drive. Kufamba toenda kuna Harare Drive tokwirawo mabhazi iwawo. Zvinotiitira zvakanaka because makombi izvezvo ari kuti charge mari dzakawandisa chaizvo. It's like inini tiri kutochargewa $2 mamwe $1.50 asi tikaonawo mabhazi aya akatichargewo madhora upenyu hwedu pamwe ungatiitirawo zvakanaka.
Kuuya kwemabhazi aya kwaitawo kuti vemakombi vaderedze mari dzavanobhadharisa veruzhinji. Vachitaura nestudio 7 parunare, munyori musangano reGreater Harare Association of Commuter Omin Bus Operators, Vangoni Kachairo, vati nhengo dzesangano ravo dzaderedzawo mari kuitira kuti varambe vachitakura vanhu. Asi vakatsvairo vati mari yavari kubvisisa vanhu haikwani kuti varambe vari mubhizimusi, vachiti zvinhu zvinodiwa pakuti motikari dzavo dzive pamugwagwa zvinoda mari yakawanda. Vemabhazi aya vari kuwaniswawo mafuta nehurumende kuitira kuti veruzhinji vakwanise kushandisa mabhazi aya nemari dziri pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaema semunangagwa nhasi vakurudzira kuti paitwe nhaurirano nemapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira kuitira kuti upfumi hwenyika husarambe huchiwira pasi. Kurudziro iyi inouya apo veruzhinji vakaratidzira munyika yose svondo rapera vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Pamashoko avanyora padande mutande reTwitter nhasi, mushure mekupinda munyika mambakwedza vachibva kunyika ina dzekuEurope, vamunangagwa vati vemapato ose zvematongerwo enyika vedzisvondo pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vasendeke parutivi kusawirirana kwavo vobatana kuitwa nhaurirano munyika dzavanoti dzakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika. Vamunangagwa vashorawo mauto anonzi ari kurova vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachiti iyi nyaya inofanira kuongororwa uye vanenge vawanikwa vari kunze kwemutemo votorerwa matanho akasimba. Mashoko avamunangagwa aya anouya panguva iyo mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vagara vachitaura kubva pakaitwa sarudzo dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka kuti munyika munofanira kuitwa nhaurirano. Zvitevera zvataurwa navamunangagwa nhasi, vaChamisa vati vamunangagwa vanofanira kuzadzisa mashoko avo nezviito kwete kungotaura chete.
Nhaurirano dzinotaurwa ka nezviito, mashoko haangorosisa kakwana. Munoziva kuti muchishona tinotaura kuti muromo hauzarirwi nerwisi, uye mashoko anogona kungotaura asi asina zviito zvinoaperekedza. Toda muperekedzi wezviito, toda muperekedzi wemabasa. Kana pane nyaya yekuti vanhu vataurana zvakanaka, isu chatoda kuti titaurirane, haisi nyaya yekuti tive nehurumende inganzi yomubatanidzwa kana kutudi. Toda kuti kuve nekutaurirana kwokuti zvii zvinoda kugadziriswa zvinoita kuti nyika yedu isafamba zvakanaka. Nyika iri kurwara. Nyika iri kutemwa nemusoro, ine manyoka, ine mudumbu iri kukamina, ine nhono, maoko aya akazvimba nekuda kwemhirizhonga inokonzerwa nevashoma vadangodya vari vashoma. Saka toda zvinhu zvese zvigadzirwe kuti dambudziko redu nderei. Tine kwashi yegutsa ruzhinji, tine kwashi yerusununguko, tine kwashi yebudiriro, tine kwashi yerudo rwevatungamiriri. Ndozvatoda kuti tigadzirise izvozvo kuti nyika iende mberi. Ndo nhaurirano dzatoda kuti dziitwe. Ndosaka ndakataura kare kuti uyai tive negapu renyika, tikambure tese nekuti kukanyaurangana.
Mutungamiri wehashtag Tajamuka vapromisi Mukwananzi vatiwo panofanira kuvandudzwa mitemo nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti munyika muve neutongi hwejekerere nhaurirano idzi dzisati dzaitwa.
Takabvira kare chitiva munangagwa ngavadaidzire hurukuro yenyika apo pavachadaidza munhu wese kuti auye vanhu vaungane vataurana maererano nemamiriro yakaita nyika. Kutaurana uku kunofanira kusanganisa nyaya yekuti bumbiro remutemo rakagadzirwa muna 2012 rigadziriswe riimplimentwe rigova ndiro rinotonga nyika. Nyaya dzemidhia, nyaya dzeelection, nyaya nedzepolitical reforms zofanira kuti dziitwe kusati kwaitwa anything panhau yedialogue iyoyo.
nekune rumwe rutivi vachamisa vata havasi kuzopinda munaurirano idzi kana nhengo dzebato ravo dzinosanganisira nhengo dzeparamende dzikaramba dzichisungwa dzichipomerwa mhosva dzavanoti hadzina maturo. Vanhu vane chitsama vakafa mukuratidzira kwakaitika munyika svondo rapera, vamwe vakasara vakuvara, vamwe vari muupoteri uye vamwe vakasungwa.
Ndozvatataura kakuti hatigoni kuita nhaurano mumwe akasungwa muromo, mumwe akasungwa maoko. Nyaya dzekupomerana mhosva dzenhema, kungoti wati woita hwembada yoda kudya mwana yotanga kuti iwe wakunhuwirira kunge mbudzana, hatizvide izvozvo. Hapana akapara mhosva, maMP kaya haana mhosva dzaakapara. Zvakaitika izvi hazvina kuitwa neMDC.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vavekezela gumbo vati zviri kutaurwa navamunangagwa izvi kungotaurawo kwemunhu apererwa, sezvo nyika dzekunze dziri kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Mashoko avamunangagwa anopesana nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, avo vakati havasi kuzoomba hurumende yemubatanidzwa neMDC vachiti vachamisa vanofanira kutanga vacherechedza hurumende yavamunangagwa. Asi vachamisa vanoti bato ravo harisi kuda kuumba hurumende yemubatanidzwa kuburikidza nenhaurirano idzi, asi kuti riri kuda kuti nyaya yemafambisirwo akaitwa sarudzo itaurwe nezvayo munhaurirano idzi pamwe nematambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kubata vemasangano emakereke kutinzwe kuti vanotambira sei mashoko avamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, vanhu makumi maviri nevasere vanga vatizira kune imwe imba vachienda muupoteri kuHatfield kwavanga vachirapwa vari zvitevera kurohwa mudzimba kwavanonzi kwakaitwa nemasoja mazuva apfuura vanonzi vasungwa nemapurisa vari muupoteri umu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi zvakare.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumirira vanhu ava vakudzai kadzere vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga.
Search warrant yanga iripo yanga iri vakuru vebato reMDC vatisingakwanisi kuti vatisingakwanisa kuti ndivadome nemazita. Saka mukutsvaga kwavanga vachiita vakuru veMDC ava vazongowanikidzawo maclients angu ari ipapo ndokubva vangu vabatanidzirawo ndokubva vavasunga. Saka ava vanhu vasina mhosva, ende chinonyanya kuti kashikamadza ndechekuti vanhu vanga vachitorapwa marwadzo ekurohwa kwavo kwakamboitwa nemasoja ndokubva varohwa futi zvakare. Saka tiri kunetsikana chaizvo kuti sei zvinhu zvakadai zviri kuitika. Ende nyaya yacho yazonzi iri kuenda kudare, ende pane vasungwa ava panewo vana vadiki 4 vatingati vari pasi pemakore, vane makore 18 zvichidzika pasi.
Sangano anoshanda akazvimirira vemapato anopikisa pamwe nevedzisvondo vari kushora chisimba chiri kushandiswa nehurumende pamwe nekushungurudzwa kuri kuitwa veruzhinji munyika nemasoja. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa amai Charity Charamba kutinzwe kuti zvinhu zvafamba sei. Vanhu vanodarika mazana manomwe vakasungwa svondo rapera zvitevera mhirizhonga yakaitika mukuratidzira kwemazuva matatu uko kwakadaidzirwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti nhengo dzaro dziri kuswera dzichioneswa ndondo nemapurisa ayo ari kufamba achipinda mudzimba aine mauto anenge akapakatira pfuti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuAfghanistan vabvuma nhasi kuti kurwiswa kwakaitwa nechikwata chinopfurikidza mwere wechiTaliban nezuro pamuzinda wemauto muKabul kwakakonzera kufa kwevanhu makumi matatu nevatanhatu uye vamwe makumi mashanu nevasere vakakuvara. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vapika nhasi kuti havasi kuzobvuma kune zviri kudiwa nebato remaDemocrats, nekudaro vacharamba vakasimba nenyaya yavo yekuti vapiwe mari yekuvaka mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Izvi zviri kuita kuti mamwe mapazi ehurumende yeAmerica aramba akavharwa. Kuvharwa uku kwapinda mwedzi wepiri vaTrump vachinetsana nebato reDemocratic Party.
Zvitoro zvakawanda munyika zvavhurwa nhasi mushure mekuvharwa nemusi wemuvhuro apo pakatanga vanhu munyika kuratidzira vachiti havasi kufara nekuwedzerwa kwainge kwaitwa mafuta ekufambisa dzimotokari nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mhirizhonga yakazoitika pachiurayiwa vanhu nemauto nemapurisa uye kupwanya kwezvitoro yasiya Zimbabwe yadzokera mumatope munyaya dzezveupfumi. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfelan Jabangwe, vanoti kubva zvakatanga kuvharwa masaisai eInternet nemusi wechipiri svondo rapera kusvika nezuro, vemabhizimisi vakarasikirwa nemari iri pakati pemamiriyoni makumi manomwe nezana remamiriyoni pazuva roga roga.
Mari inokwanisa kana kusvika pa70 to 100 pazuva rimwe chete. Nekuti ndo zvigare zvagadzirwa imomo. Pamusoro peizvozvo tinozowedzera kuti vemabhizimisi vakazorasikirwa vakapwanyirwa vaendu vakazowedzera kurasikirwa kuya.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano reRetailers Association of Zimbabwe vaDanford Mutashu.
Tikatarisa kuti sekta yevezvitoro yakakura zvakanyanya uye ndo imwe yemasectors akamisa ikonomi. Saka mukutsvakurudza kwatiri kuita somuenzaniso vechopis supermarket, zvitoro zvavo 9 zvakapwanywa uye zvina zvakabva zvapwanywa zvikapiswa.
Vamutashu vativo bazi rezvekushanyirwa kwenyika rakarasikirwawo nemari yakawanda zvikuru sezvo vashanyi vazhinji vakati vainge vasisakwanise kuenda kuZimbabwe nekuti munyika mainge maberekera ingwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvichanetsa kugadzirisa upfumi hwenyika. Matambudziko emunyika aya akapawo kuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vadimburire panzira rwendo rwavo rwekuenda kuDavos, Switzerland. KuSwitzerland kwaitwa musangano weWorld Economic Forum uyo wakakosha zvikuru. VaMnangagwa vaimbenge havo vaenda kune dzimwe nyika dzakaita seRussia, Belarus, Azerbaijan neKazakhstan kunoedza kukwezva vemabhizimisi vekunyika idzi kuti vauye kuZimbabwe. Hurumende inoti yakanyorerana zvibvumirano zvakawanda nenyika idzi zvikuru mumapazi akaita semigodhi uye zvekurima. Asi Dr. Kanyenze vanoti havaone nzendo dzakadai dzichibudirira kana munyika musina kugadzikana.
Hachizi chinhu chitsva. Vakamboenda kuChina vakaita ma18 maagreements tikati hokoyo. Nyika yazonaka manje. Taudzwa kuti zvatofaya. Vakaita mamwe neRussia paGreat Diet kuchera zvicherwa. Pamakampeni maelection taitoudzwa kuti kune 20 billion yatonzi yakamirira kutopinda munyika munomu yemainvestments. Asi nanhasi hapana chatiri kuona. Zvinoratidza izvo kuti vanhu vanounza mari yavo vanoda kutanga vaona kuti zvinhu zvakagadzikana here vasati vadyara mari iyoyo.
Kunze kwekuedza kutsvaga rutsigiro kunyika dzekumabuda zuva kweEurope, Zimbabwe iri kudawo chikwereti chemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kubva kuSouth Africa. Dr. Kanyenze vanotiwo nenhoroondo yeZimbabwe kusabhadhara zvikwereti zvinonetsa kuti South Africa iikweretese mari. Kupedza matambudziko akasangana nenyika aya, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti muZimbabwe munofanira kuva makagadzikana nekuti vanoda kuuchika mari yavo havadi kuisungirira pagumbo rengwe.
Sangano reCongress of South African Trade Union kana kuti COSATU nezuro rakabatanidza masangano akazvimirira anopfuura 15 kuti vazee kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa mhuri yeZimbabwe nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Sangano reZimbabwe Solidarity Network kana kuti ZSN iro richange richitungamirira mamwe masangano aya rabudisa gwaro rekuti kuchave nekuratidzira kukuru kutanga kwemwedzi unotevera pamuzinda yose yeZimbabwe iri muSouth Africa. ZSN inotiwo pakuratidzira uku mizinda yeZimbabwe ichazenge ichitambidzwa gwaro renyunyuto uyewo kuchanyorwa tsamba ichapiwa sangano reAfrican National Congress ANC ikuratidza kunyunyuta nemamiriro ezvino aya. Vamunjodzi mutandiri avo vanomirira sangano reZimbabwe Solidarity Forum vati musangano wane zuro wange uchiziya nyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisirawo nzira dzekubatsira mhuri yeZimbabwe iri kutiza kushungurudzwa uku.
Tasangana nasi tichironga kuti toita sei nenyaya yemhirizhonga iri kuitika kuZimbabwe zvikuru ichinyanya kusponswa nehurumende. Saka nekuda kwekumira kwakaita mamiriro ezvinhu taronga urongo hwakati wandei hunosanganisira kuita March yatinofungidzira kuti tichaenda kuembassy musi wa 1 February. Tichinopa embassy yeZimbabwe tsamba yekuti dai hurumende yeZimbabwe yamira kuita zvekutyora kodzero dzevanhu zvavari kuita.
Vamutandiri vaenderera mberi vachiti sangano reZSF parizvino riri kuchengeta vapoteri vanosvika 20 avo vakatiza mirishonga iyi. Vati rubatsiro rwavachange vachipa runosanganisira mbatya nezvekudya nepekugara. Vachitaurawo pamusangano uyu mutevedzeri wemunyori musangano reKOSATU rinoona nezvekunze Muzvare Zanele Matebula vakashora hurumende yeZimbabwe vakakurudzirawo masangano ose anomiririra kodzero dzavanhu kuti abatane mukupedza dambudziko iri. Pamusangano uyu mudzidzisi wepachikoro chepamusoro cheWits University Dr. Janet Munakamwe vakatsoropodzawo kudzimwa kwemasaisai kwainge kuchiitwa nehurumende vakati izvi zviri kukanganisa kufambiswa kwebasa uyewo neupfumi hwenyika. Vakakurudzirawo hurumende dzekunze, sangano reAfrican Union neSADC kuti apindire munyaya iyi nekuchimbidza pasati padeuka ropa rakawanda.
Tinokumbira ivo vanhu veSADC, AU, civil society yemuno muSouth Africa kuti dai maonekwa muchatibatsira nekuti vanhu vafa, vanhu vari kurohwa, vanhu vari kutotadza uraramudzi.
Vaive pamusangano uyu vakabvumiranawo kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kukoshesa kodzero dzavanhu uyewo vose vari kupara mhosva vanofanira kusungwa vomiswa pamberi pematare. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Makadi vateriri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm. Nhasi tiri kutarisa zvinangwa zvevechidiki mukuratidzira kwakaitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +12024650318. Ngatisangadei pachirongwa na8pm. Bye bye!
Sezo nguwa idia pera rega itimbo tarisa misore na u zvakare. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nasi va kurudzira kuti paitwe na urano neve mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira kuitira kuti upfumi wenyika husarambe uchiwira pasi. Asi MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti nhaurirano dzakanaka chose, asi inoda kuti vose vakasungwa mhirizhonga iyi kusanganisira vakuru veZCTU, vamwe vemasangano akazvimirira oga uye nhengo dzaro dzedare reparamende dzibviswe muusungwa, uye kuti hurumende iripe vakaurayirwa vanhu vakaurayirwa hama dzavo mumhirizhonga iyi. Vanhu vakawanda vanoti vanotambira nemufaro kuiswa kwakaitwa mabhazi migwagwa anosanganisira eZupco nemamwe evanhu vakazvimirira havo, vachiti izvi zvaita kuti vabhadhare mari shoma dzemakombi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kupinda kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. uye vatereri Musa kanganwo kuti munokwanisa kunzwa nhau dzedu mangwanani ega ega kubva nemusi wesvondo kusvika musi wechishanu. Nhau idzi dzinenge dzichitanga na 6 mangwanani, dziri dzeshona dzodzotiwo na 6:30 dzendebele. Iko zvino ndokusiyai muina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.